Gweta ririkumirira nhengo dzeparamende dzeCCC vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaenda kuSupreme Court nekuti vanoona sekuti dare reHigh Court rakakanganisa pamutongo waro wekusimbisa kudzingwa kwenhengo idzi. Vati vane zvikonzero zvinomwe zvavanoona sekuti dare repasi rakakanganisa nekuti vachavangu havana kuburitsa pachena kuti vakawanepi simba rekudzinga nhengo idzi uye kuti chii chakatadza nhengo idzi.
Imwe nyaya iripo ndeyekuti vachavamwe vakatadza kuburitsa umbowo mudare kuti simba ravo vari kuriwana kupi.
Vatiwo vanotarisa kuti nyaya iyi ichanzikwa sarudzo dzemaby elections dzisati dzaitwa, vachiti kana vakakunda zvinoreva kuti sarudzo idzi hadzizoendereri mberi. Asi mutauri wavachavamwe vakalipani Pogan vaudza Studio 7 kuti havaoni sisi ichibudirira panyaya iyi.
Hapana kuti unogona kuiwina iyi on appeal. Hapana, hapana points of appeal. But advice yam ndeyekuti sevana veCCC why vasingagari pasi vokumbira mapastors kuti mapastors vanhu vamwari huyai mugare nesu pasi tonamata totaurisana because izvi ka mari chapera kumatare ikoko.
Tavabvunza kuti vachaita sei kana vanhu vakadzingwa avo vari kukwikwidza mumaby election vakakunda, vakati semaonero avo havana zvavachakwanisa kuita.
Handiti excuse ndeyekuti tota kugadzira zvazvakaenda wrong. Saka kana wavapa mukana kuti okay imi manga mune chance yokurana, here is another chance rana, vanhu vakataiwa tota ivo vanga vari wrong, then wofanira kututi submit to the will of those people.
Vaenderera mberi vachiti vachavangu vakadoma vanhu vakasarudzwa neruzhinji muna Nyamabhuvhu kuti vakwikwidze mumaby elections, kwete vakasarudzwa nerweseri navachamisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwamashoko mubato iri vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa, vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa danho reCCC nekuti inoda kuti ikasabudira kuSupreme Court yopinda kumaby elections.
Vatadzabudira mudare reSupreme Court vanenge vane mukana wazvakare wekuenda kumapasarudzo yacho iri kunzi ngaiitwe. Saka tinoona sekuti zvinhu izvi zvichaita kuti nyika ingoramba iri munyaya dzesarudzo, nekuti uyo akambovabvisa muparamendi akakatira zvekuti ane simba rekuvabvisa. Saka akada kubvisa vamwe kana kuti vakati wandei anovabvisa wodzokera futi kumaelections achivabvisa. Saka nyaya iyi ikatadza kunyatsoongororwa kunzi imiswe chaita makore ese kusvika mu5 years dzapera vanhu vachingoita zvemaelections.
Vakuudzirawo kuti CCC yavachamisa ive nezvigaro zvine vanhu vanozikanwa, vachiti izvi zvinodzivirira dambudziko rakaita serakakonzerwa navachavangu. Nhengo dzeCCC zhinji dzacho kubva kumatebeleland nemakanzuru eulawayo nemasvingo dzakadzingwa mwedzi wapfuura zvichitevera matsamba akanyorwa navachavangu ekuti nhengo dzebato iri dzainge dzisamirire zvido zvebato reCCC. Asi vachamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, nekudaro havana simba rekudzinga nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.